dambudziko ranga riripo ndekuti kana guwa ndikatanga kufamba mukaramba makanyarara mukasatara nazvisi kuitika vanhu vanenge vava netambudzika mupfungwa dzavo vasisaone kuti takamira papi chaipi saka kubvisa guwa iri nekurinyaradza zvachose zvanga zvakafanira kuti hurumende itume mutungamiriri anoona nezvemukati menyika nevemauto kuti vasivave pamwe chete vangotaura nezwi rimwe chete kuruzhinji rwezimbabwe kuti aiwa hakuna kumukira hurumende kurida kuitwa tinava kuti tisanangure kuti munzwisise kuti pane mauto akambobatsirana nevakanga vachiratidzira kuti nyika itorwe ibve mumaoko mehurumende inge iripo kusvika munyu dispensation saka vanhu vachingori nepfungwa dzekukoporeka vakangoona muuto murod pane chaona kuitika saka zvaiva zvakatofanira kuti hurumende isimuke ite dispel those rumors vajobsikana vanozivikanwa zvikuru nekumorotomoka marotomokero avo vakambotaura kana muchiziva kuti toda kubvisa hurumende yamunangagwa gore risati rapera gore rakapera zvino gore akaenda pane imwe rada akachamhanyisa anongotaura zvanenge zvangouya musoro make zviya zvino mukati mematenderwo enyika baba pane zvinoitika kuti tikabatana nepane simba rekutonga nyika tinoderedza uremu hwehurumende saka hurumende ine kodzero yekusimuka nekuudza vanhu vayo kuti pane dambudziko rakadai
tinzwi kuna vamaguhu munoti nenyaya yekuti hurumende inoita dare rinosimudza mitekwa tekwa yekumauto uko nekumapurisa kuti vataure kuti hakuna kupidigurwa kwehurumende kuri kurongwa munyika
ini ndinoona sekuti pane dambudziko guru riripo sekutaura kwaita mukuru wedu uyo dakutaura achiye vanhu vakaita sana jobsikala vanhu vanozivikanwa nekugara vachirotomoka saka handioni paine chikonzero chekuti hurumende idaidzire press conference ichiunza vakuru vakuru vemauto vasori vamapurisa kuti varisponde kune zvinhu zviri kutaurwa nemunhu ane mbiri yekurotomoka press conference yenezuro inoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika ndinotenderana nezvataurwa zvekuti kubva muna 2017 pakapinda vamunangagwa vanhu vane kusagadzikana kwavainako kana vachiona mauto but havasi vanhu chete naivo vamunangagwa vacho vari kuziva nzira yavakapinda nayo kuti inokwanisa kuva nzira ine chete yavachabuda nayo muhurumende saka nekuda kwaizvozvo kukonewa kwavaita kugadzirisa upfumi hwenyika zvavakavimbisa vachipinda kuti vari kuda kusunga mbavha dzakakomberedza vamugabe asi isusu chatiri kuona ndechekuti mbavha idzodzo dzichiri kungofamba dzakasununguka asi dambudziko guru nderekuti mbavha idzi dzatowedzera naivo vamunangagwa vachikomberedza nembavha saka tiri kuona kuti mauto mapurisa vasori venyika nevanhu vanoshandira hurumende vari kupona nenhoko dzezvironda havasi kufara saka tinoti isu kuvhunduka chatekwata hunge uine katurike
dokta mabhazi dai hurumende ichiziva kuti vanhu vari kufambisa mashoko aya vanhu vari kufambisa nhema kune nzira dzekuti vanogona kutora vanhu ivavo vabvunzurudza kuti vari kuwana kupi mashoko iwayo ka pane kuti vatyisidzire nyika yose pasi rose kuti muzimbabwe muri kunzi mudaitwa kuu ivo vasati vatombonzwa zviri kubva papi
izvozvo zviri nani ndozviri kuitira hurumende iri kuinvestigeta vanhu ava vaine vakataurwa nezuro vakasukuwene vanotanga maoko emutemo haasviki kunovabata kwavari ikoko asi kana vachinge vazvisvika kumusha mutemo unoita basa ravo vasikana kuti timomusunga kune mhirizhonga iri kuitika vanhu vari kupopota tikungosunga vanhu saka hurumende inoda kuita tsara investigation yonyatsoona kuti akaunti yakanyora kuti kwaite kuri kuitika kuu nemakuhwa acho akatangana sikana here kana achinge abatwa ozobvunzwa kwaari kuzviwana saka haisina kungomhanyira kunosunga vanhu nekuti izvo hapana chiri kuitika inhema asi nhema idzi dzabva pai hurumende yakataura nezvo tiri kuongorora ende tichavabata kana vachinge vabatwa vachazochema vachiti vari kushungurudza magweta
thank you vamaguhu zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nehurumende iripo
chinhu chikuru chaparadza nyika ino wori corruption hurumende inofanira kuti igadzirise even mutemo even composition yezimbabwe anticorruption commission vanhu vari kubira nyika zvisinei kuti vari palevel ipi yehurumende vanofanira kusungwa ende kwete catch and release tine corruption yemacorporations
thank you
saka vamunangagwa vanofanira kuti vauyeone kwatiri vachibvunza mazano kuti tingaite sei kuti tivake ikonomi yakasimba